Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinove zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence. Rimwe zvebato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP rinoparurwa muHarare, mutungamiri waro achiti richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvemaindastiri chete senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vapona musarudzo dzaitwa mudare reparamende dzekuti vanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence, zvichitevera kukundikana kwevanopikisa ava kuwana mavhoti akawanda. Dare reparamende muSouth Africa ravhota nhasi panyaya yekuti vaZuma voramba vari pachigaro here, zvichitevera nyaya yakasimudzwa nevanopikisa yekuti havachina chivimbo neutungamiri hwavo. Nengo dzeparamende kubva kumapato ose anopikisa dzabatana pamwe chete mukupikisana nenengo dzebato ririkutonga reANC rinove zvakare bato ravaZuma mukuvhota kwaitwa muchivande. Mukuziya nezvenyaya iyi, mutoro wedu wenhau Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ricky Mukonza, vanove senior lecturer paTswane University of Technology muSouth Africa, kuti tinzwewo maonero avo.
Yaye vote of no confidence kwandiri ino ndiratidza kuti South Africa inyika yati budirirei panyaya yekugona kuzvitonga.
VaZuma savamugabe vane majority muparliament, asi poitwa secret ballot chii chakanganisika apa?
Secret ballot kuuya musure mekunge pari kutaurwa nyaya yekuti pane vasiri kuwirirana navaZuma vari kutyisidzirwa nenzira dzakawanda-wanda. Vamwe vari kutyisidzirwa neufu chairwo. Saka secret ballot yauya senzira yekuti kutyisidzirana ikoko kushaye basa.
Ko zviri kuitika muparamende muSouth Africa zvingaitikawo here muZimbabwe?
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa handione zvichiitika kuZimbabwe. Nekuti kuZimbabwe tikatarisisa iyo paramendi yacho inotongoitawo zvekungototeedzera zvataurwa neyatingati executive. Izvi zvinoburikidza nekuti ZANU-PF ine majority muparliament, uye ZANU-PF yakapa simba rakanyanya kuna President Mugabe. Saka maMPs anoenda kuparliament achibva kuZANU-PF vane kutya kwakanyanya.
Chatingatarisira chii mukudyidzana neSouth Africa, uye zvinoreva chinyi kana vaZuma vachiramba vachinyombewa-nyombewa kudai, kuti vachasara here vachine simba rokubatsira Zimbabwe pakutaurirana maelections edu ari kuuya iko zvino? Saka chinzvimbo chavaZuma hachina kutora here rimwe simba ravangachifanira kuva naro mukudzidzana nedzimwe nyika?
zviri kuitika izvi hongu zvinoti tapudzei yatingati iyo confidence ya President Zuma, nekuti mutungamiri mumwe nomumwe kuti aite simba rekuzobuda achinoita zvaangaite kune dzimwe nyika ndokunge aine rutsiguro rwakazara rwakakwana runenge rwaanenge achiwana imo munyika make.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muPretoria, South Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria makare naTanonoka Wande weStudio 7. Rimwe zvebatwe idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP raparurwa muHarare nhasi. Mutungamiri waro waNqabuto Mabena vachiti bato ravo richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. VaMabena vatiwo bato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzegore rinouya sezvo pasina chitsvene chavanotarisira kuti dzingaburitse sezvo mitemo inobata sarudzo isati yavandudzwa. VaMabena vaimbove nhengo yebato reMDCT kubva parakaumbwa muna 1999. Pave nekutyirwa kuti mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ekukurudzira kuti minda yenzimbe kubva kukambani yeTongati Hewlett kuchiredzi itorwe anogona kukonzera dambudziko rekushomeka kweshuga munyika uyewo kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevechidiki wakaitwa kuchinoi masondo maviri adarika, amai Mugabe vakakumbira murume wavo vaRobert Mugabe vanova zvemutungamiriri wenyika kuti madzimai emusangano weZANPF vabvumidzwe kutora minda inorimwa nzimbe kubva kukambani yeTongati Hewlett iri kuchiredzi mudunhu remasvingo. Vashandi vazhinji vakamborasikirwa nemabasa apo vatsigiri veZANPF vakatora minda yekambani iyi pakatanga chirongwa chekugoverwa patsva kweminda. Varimi atsva vakapiwa minda vanonzi vari kukundikana kubhadhara vashandi mari dzemihoro, izvo zvinonzi zvave kuita kuti vazhinji vasiye mabasa uye vatange kutambura. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake anoti vave kutya kurasikirwa nemabasa avo mhuri dzavo dzigozotambura.
Kutya kuripo nekuti mabasa edu papa toziva kuti achapera sezvo vakambozviita pavakambotora vanhu vamwe vakadzingwa mabasa, saka izvozvi tototyira kuti vakatora toshava kuti mhuri dzedu dzichaita sei kuchikoro plus ndo patiri kuraramira, saka zvakatooma hatitombozivi kuti tichaita sei kana kuti takamira papi ipapo.
Mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa vanoyambira amai Mugabe kuti vasatore minda iyi nekuti vanozosiya zviuru zvevashandi zvisisina mabasa.
Kushungurudzika zvakanyanyisa munyika muno nokuti tinoona kuti vanonzi vatungamiri vapinda njodzi yekuparadza nyika. Saka tiri kunzwa kuti mashoko aya atotanga kuti vene vekambani vavhunduke. Saka zvinokonzera kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa. Zvokonzera zvekuti nyika ishaiwe mari yekunze inowa ndiyo yatiri kutsvaka. Saka tiri kuzvitsoropodza zvakanyanyisa tichikurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvinhu zvakadai izvi dai tati tose kamwe chete kwete zvisati paradzire nyika takatarisa.
VaMutasa vaendera mberi vachiti bato reZANPF rakavimbisa kugadzira mabasa anosvika mamiriyoni maviri asi zvave kuratidza kuti rakakundikana nekudaro havafaniri kuparadza mabasa mashomo asara munyika. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti amai Mugabe vamwe vavo vakabvumidzwa kutora minda yenzimbe kuchiredzi netriangle zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo kutengeswa kweshuga kunze kwenyika kuchipa nyika mari yekunze. VaMandivenga Matutu, nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimirira, vanoti kugadzirwa kweshuga munyika kuchadzikira zvikuru nenyaya iyi.
Rangu ndeyekuti kutorwa kweminda neWomen's League haisi kutorwa ichipiwa vanhu vanenge vaonekwa kuti vanogona kurima here kuti production igoramba iripo sezvagara zvichiitika. Saka ndiri kutarisa kuti minda ichangotorwa sematorerwo akaitwa 2000 ekuti hatina kutarisa kuti watiri kupa ungava here ari murimi unozoumendena production kana kuingiriza kubva payatorerwa iri. Saka nokudaro ikonomi yedu inogona kuafektiwa sezvo vetongati letu la chexporta shuga yavo kuindisa ku European Union zvichitipa mari yekunze. Nekudaro pakange patorwa minda iyi zvinoreva izvo kuti kurima kukadzikira pasi, export yedu inodzirawo, ikonomi yenyika yodzira, employment ichakatiwa sezvo vachange vachizouya navanhu vavo vaviri vatatu, saka zvinokonzera ikonomi kuti idzire pasi izvozvo.
Kubva pakatanga chirongwa cheminda, kambani yetonga Hulet yakatorerwa mapurazi kugadzirwa kweshuga kwakaderera nezvikamu zvinosvika 50 kubva muzana. Kambani igore rapera yakaudza vatori venhau kuti gore rino inotarisira kugadzira shuga shoma inoita matani zviuru 400 neanoraudzira, zvichienzaniswa nemamwe makore apo kambani iyi yaimbogadzira matani anopfuura zviuru 400 kana kusvika mumiriyoni. Gore rakapfuura kambani iyi yakaita profit yakadzikira yemadhora 2,3 miriyoni kubva pamadhora mamiriyoni 500 mugore ra2015, zvikonzerwa nekutorwa kweminda nevatsigiri vezanupf muna 2015 kutriangle. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaArnold Batirai vanoti zviri kukurudzirwa naMai Grace kana ivo vakatorawo purazi zvinowedzera upfumi hwavo kubva kumazowe kusvika kumasvingo.
Zvinondotikatyamadza kuti Mai Mugabe vanotora minda yenzimbe kuti vapei Women's League. Mai Mugabe vanoda kutora munda wenzimbe kuti vaincrease embaya yavo kubva kumazowe kwavakatanga vachiti vari kuchengeta mhuka kusvika iko zvino vatotora nedhamu. Saka pachatava kutotyira ndechekuti madhamu ose ekulow veld neminda vachapedzisira vatotora. Apa vanenge vachingoshandisa mazita evanhu vachiti ndiri kuitira Women's League. Women's League haina chayakatora. Ngavagovane ne Women's League kumazowe ukoko paemba yavo yavakatora ikoko. Kuti ivo havasi kumbokonsidha zvo zvakawanda kuti vanhu vachisara vashoma vari kushanda ukoko havasi kumbovatarisa kuti vachazoshandei. Mayouth ana mabasa, ari kutotsvakawo mabasa ukoko havasi kumbozvitarisa. Kuti ivo chavari kungofunga chete ndicho kuti dai Bona naChikore vaenda kubasa. Ende minda iyo inotozopedzisira yapiwa vana vavo vanachatungana naRobert vatiri kunzwa nembiri yekumwa doro South Africa.
Muzvare Adelaide Chikunguru vanoona nezvekufambisa kwemashoko kutonga Hewlett varamba kutipa divi rekambani iyi panyaya iyi, kunyange havo vakamboudza Studio 7 kuti inyore mibvunzo yayo itumire netsamba mbozha. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezanupf panyaya iyi kuti tinzwe kana vachitevedzera rukurudziro urwu. Yetonga ine vashandi vanopfuura zviuru 20. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka Geological Survey remuAmerica rinoti kundengendeka kwepasi kune hudzamu we 6.5 magnitude kwaitika nhasi mumakomo ari mudunhu reSichuan muChina. Hurumende yeChina yati vanhu vanoda kusvika 100 vari kutyirwa kuti vanogona kunge vaurayiwa muchiitiko ichi, uyewo zviuru zvichityirwawo kuti zvinogona kunge zvakuwadzwa. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinoti kuti vemabhizimusi vakwanise kukwereta mari zviri nyore nemutengo wakaderera, zvakakosha kuti paumbwe bhanga rakamirira zvido zvavo chete sezviri kune mamwe mapazi. Mashoko aya anouya apo vakawanda vari kugunun'una kuti mutengo wekukwereta mari kana kuti main interest rates anyanya kukwira muZimbabwe. Kana kuti interest rates anyanya kukwira muZimbabwe izvozvo pakuti kumutsiridza kana kutanga mabhizimusi kunetse. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti kuumba bhanga rinotarisa zvido zvevemaindustry chete kunobatsira mukumutsiridza makambani ari kutatarika.
Interest ichiri kuchajwa kumakambani atotari manufacturing sector ichiri kuradzwa kuti iri nechepamusoro. Zvinova izvo zvoradzwa nevemabhanga havasati vane vadotiyo confidence yakanyanya nemanufacturing sector. Hongu izvi zviri kubva zvo pakuti pama non-performing loans akawanda akanga vanawo panguva yapfuura akanga akabva kumanufacturing sector. asi isusu tiri kuti vanofanira kuti vaite sevasenzeresu vanyatsonzwisisa masenzero atinoita kutoone kuti ndevapi vavanokwanisa kusenza navo ndevapi vavangatyire nekuti chiri kunetsa munomu chatiri kuona chipwe ndechekuti mabhanga ari munomu tine ratioti agribank rinova iro revarimi kwozoita aya mabuilding societies nemacommercial banks asi hatina bhangi ratinoti iro rakanangana neindustry ratingati industry bank.
Vajabangwe vatiwo mutengo wekwereta mari munyika wakakwira zvikuru zvinopa kuti vemabhizimisi vaomerwe nezvinhu.
Tingati kupa makambani emanufacturing vakawanda vedu vachiriko kumatwo 15% inovayo yatinoti yakati wandei nekuti taiti tarisirwo kuti dai yanga yadzika yaiuyawo kana kuma 7% dzatinonzwa kuti pamwedzi nei vari kupiwa vaikune vaya vari kuita zveinfrastructure vashoma.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti nyaya yekushayikwa kwemari yekubatsira makambani ndiyo yakavasunda kuti vaparure chirongwa chainzi Distressed Industries and Marginalized Areas Fund munguva yehurumende yemubatanidzwa. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangujga vanotiwo mukuedza kubatsira vemabhizimisi ava vakaparura chirongwa chekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanopiwa mari inosvika zvikamu zvishanu kubva muzana pane zvavanenge vatengesa. Vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vatendawo kuti mari yemutero pazvikwereti yakakura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti mari iyi iuye nemutengo wakakura kudai? Hurumende inoti sezvo yakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira hakuna kumwe kwaingawane mari uye inotiwo yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi veIMF neWorld Bank vanoti Zimbabwe yakakundikana kubhadhara mari yechikwereti. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti nenyaya yechikwereti chine Zimbabwe ichi vemabhizimisi vanoomerwa kana vokwereta mari kunze kwenyika.
Zimbabwe kwemakore akati yanga yagara ine chikwereti cheWorld Bank, IMF neAfrica Development Bank nemamwe mabhengi akasiyana-siyana sekuti European Bank, Investment Bank. Matambudziko zvaiunza ndekuti nyika painoenda kunotsvaga mari kunze kwenyika sekuti makambani emuno ainopuwa mari iyi yechidhura nekuti Zimbabwe yanga yenzi ine risiki iri pamusoro. Saka tanga tisikukwanisa kunotsvaga mari kunze kwenyika zvakareruka. Pamusoro pezvo vatingati mainvestors vanonga yedawa kuZimbabwe havakwanisi kusunuka kuya kuinvesta munyika ine zvikwereti zvakawanda nekuti vane mukana wekuruza investment yavo.
Ko, kunyika dzakaita seSouth Africa zviri nyore here kukwereta mari? VaAlbert Mandizvidza, chizvarwa cheZimbabwe chine kambani inonzi Pickford Management kuSouth Africa, chinotsanangura.
Sezvo muchiziva kuti South Africa ichine reserve bank ichiri kushanda, saka reserve bank ine chekuita nemainterest rates. Sezvo iye ine yainoti marepo rates yainokweretesa mabhanga which is around 6.5 pari zvino mabhanga ozokweretesawo neinonzi prime rates which is around 10.35 pari zvino. Saka mabhizinesi anenge achida kukwereta mari mumabhanga makuru interest rates acho anenge achitangirawo pa 10.35 zvichiindirana nekuti bhizinesi racho rine udzamu neuremera hwakadii. Saka mabhengi anotangira ipapo pa 10.35 wedzerawo kana 1% kana ari mabhizinesi ari nani kana risiri bhizinesi riri nani rine risiki yakakura rinogona kuzosvikawo kana kuma 12%. Asi mabhanga chaiwo interest rates avo anenge akanyanya kukwirira kumabhizinesi anenge ari kuma 13-15% per annum.
Chikwereti chehurumende kumabhanga ari munyika chave kusvika pamabhiriyoni manomwe. Mabhizimisi munyika ave nenguva achitatarika zvapakuti vanhu vakawanda vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kuratidzwa kwemabhuku pamusika mukuru wemabhuku muHarare kana kuti Book Fair kwakapera nemugoera wapera vanyori vachikurudzirana kuti vazvitsikisire mabhuku avo voga senzira yekutiza kubirwa mari dzinotengwa mabhuku. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Zvimwe zvakabuda pamusangano wevanyori uyu zvinosanganisira kumisa kudhindwa kwemabhuku pamikoto kana kuti piracy, uko vanoti kuri kuita kuti kunyora mabhuku kusabhadhare kana zvichienzaniswa nezvaiitika kare. Munyora nemukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti nekuda kwekuti pave nechitsotsi pakubhadharwa kwevanyori nevanodhinda nekuburitsa mabhuku, anokurudzira vanyori kuti vazvidhindire nekuzvitengesera mabhuku avo.
Isu ndatiri kutochema kuti makontrakti edu atinawo atakanyora kare haasi kuitwa honored nechikonzero chokuti wakangosaina ichinzi 10%. 10% yachona heui, nokuti publisher bhuku rako raakaburitsa aringorichengeta asina kurisa mustreet. Hakuna mabookshop ariko anotengesa mabhuku iri harisi kutengeswa, anomirira gore richaiswa muchikoro otanga kudhidha mabhuku. Hazvipo pakontrakti izvo. Pavavinga ivo vakudhara ivo varipo ivavo, bhuku rakatengwa rikatengwa richingoprintiwa unongopiwa 10%. Munyori ana makore achinyora tozofunga budding writer kuti auya uye zvino anongouyawo achingopinda imomu yamakadaro.
Chiundura Moyo uyo anonyanya kuzivikanwa nebhuku rake rinonzi Wakandicheka nerakagomara anoti kubira kunotanga pakunyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pakati pemunyori nekambani chazotsikisa pamwe nekutengesa bhuku remunyori.
Zvokuti vakawanda mukaona vakuita rega publishing ivo vaya ndokuzvipedza, nokuti unenge wakudya zvishoma zvedikita rako. Kana uchingoenda nomavari imomo unongoenda muhondo idzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidzidz
hapana kubudirana pachena kuti mabhuku emunyori mangani anenge adhindiswa.
Kuti audze munyori kuti munyori iwewe ndakatengesa mabhuku ako mari yakati. Uyezve chimwe chinonetsa ndechekuti munyori panoprindwa bhuku anenge asipo. Uye kuti azive kuti makopisi akaprindwa mangani haana chaanoziva. Saka matambudziko acho anoramba achitenderera zvakare ipapa pakuziva kuti bhuku rangu ratengeswa zvakadii.
Panyaya yekudhindiswa kwemabhuku pamukoto, Sagota anoti dambudziko iri haripere kana dambudziko reupfumi munyika risina kugadziriswa.
Ndoona sekuti piracy mhuka yanetsa ende dambudziko repiracy harisi kuzongopera chete kana matambudziko enyika yese asati agadziriswa. Tikanyatsokuzvitarisa chinokonzera kuti vanhu vadaro inhamo. Saka dzimwe nguva tinogona kuda kuti isusu titore tsono tiuraye nzou, but tinozvipinza munjodzi ndizvo. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti piracy haife yakapera kusvika poverty iri munyika muno yapera. Saka nhau iripo ndeyekuti hatizive kuti zvii zvingaitwe kubvira pokugadzirisa matambudziko ehurumende chaiwo. Nhamo iyo ikapera piracy inopera.
Chiundura moyo anotiwo dambudziko rehuori kumapurisa nemitemo isiri kutevedzerwa munyika zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kudhindiswa kwemabhuku pamukoto kusapere.
Mapurisa uyo anobata zvepiracy vari kubata, asi usu nokuda kurarama akawana munhu amupa chinhu anongotora akati wotorawo kadhora akaondisiya anomusiya. Kwozoita mutemo wenyika, mutemo wenyika hausati dai vai mutemo wenyika wanga uchitevedzerwa.
Mumwe munyori Elisha July anoti vanotengesa mabhuku vanofanirwa kuderedza mitengo sezvo kudhindisa mabhuku kusingadhure mazuva ano zvichienzaniswa nakare.
Ndinotifunga kuti panoda acompromise kubva kuvanhu va from the chain, from the publisher to the retailers vari kutengesa mabhuku aya. Panoda acompromise in terms of the price. Bhuku rinofanirwa kunge richiti riri kutengeswa neprize yekuti even anoda kufotokopa neimwe nzira anoona kuti hazvisi kumbonyatsobhadhara.
Izvi zvinotsigirwa naFarai Mungoshi uyo anoti mabhuku ari kunyanya kudhura, izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vatenge mabhuku akadhindwa zvisiri pamutemo.
Nandiritaura nenyaya yenhii yekuti kudhurisa zvinhu. Now if you overcharge a book, you will find them street definitely. For example, makunumodzo muyaita $10. Actually, oenda mu street urwane $5 urumwana wechikoro uruda kuchikoro unoita sei.
Asi mukuru wemambo press iyo inodhinda mabhuku muzvari Progress Ningwa vanoti vanyori vanofanirwa kuziva kuti haisi mari yekudhindwa kwemabhuku inobhadharwa chete. Muzvari Ningwa vanoti dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepavanoshandira, kubhadhara vashandi pamwe nekushambadzira mabhuku. Mukuru weZIBF vaBlasio Tasirei vanoti gore rino vanhu nemakambani anosvika makumi matatu nemana vakaratidzira pamusika wemabhuku gore rino zvichienzaniswa nemakumi mashanu vakaratidzira gore rapera. VaTasirei vanoti kushomeka kwevaratidziri kwakakonzerwa nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Nzvimbo diki yekuratidzira mabhuku yaibhadharwa madhora mazana maviri, ukuwo hombe kana kuti gazebo yaibhadharwa madhora chiuru nemazana maviri, iyo vakawanda vanoti yaive yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Iye zvino tokuendesa iyi kuna Maplus Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona nasi tanga tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga. Panguva apo nyika yeKenya nasi yakatarisana nesarudzo. Ngatimboendai kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNairobi, Kenya kuti vatitaurire kuti kwakamira sei panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika uyezve kuti vari kuona zvakamira sei panyaya yemhirizhonga.
Tarangu ndinonzi Kleto Manjova, ari kutaura nemi ndiri muNairobi. Kinya kukukwatakauya kuzoona kuti sarudzo dzavo vari kudzifambisawo sei, kunyanyanyanya takatarisana nenyaya yemhirizhonga. Kana tiri kuZimbabwe tinobata tiri kumusangano unonzi Heal Zimbabwe. Saka nyaya iyoyo ndo yakaita kuti titi kugara nakaona dzevamwe. Ndikaitindi tinoonawo kuti vanobatsira munyaya dzekuumba runyararo kukinya vanozvigonawo sei, vanozviita sei, kunyanyanya takatarisana nesarudzo.
Zvii zvamuri kuona muri ikoko kukinya?
Pane nyaya ndanzwa yanga ichitaurwa pamavoice notes. Pane vanga vaitaura nezvekuti mapurisa nemasoja akarovana. Munoona zvakatoitika izvozvo, izvo zvinoratidza kuti nyika yedu inenge iri nhopi yakapora pamusoro. Kurovana kwakaitika pakati pevatsigiri veMD, nyaya iripo ndiye kuratidza kuti senyika pane kurwisana kunenge kuripo, kunenge kuchingoita sekuti zvakangoterema, asi apa paine zviri kuboira. Chatakadzidza pandakasvika kuno kune vanhu vatiri kutaura navo izvozvo, vanoita zvekupedzawo mhirizhonga nekukurudzira runyararo. Zvisarwa zvemukinya vakabatana, kune hurongwa hwekupedza mhirizhonga hwakasimba chaizvo, hwekuti hunosangana hurumende yavo. Vane chirongwa chavo chavanoti Uyano, chinotori nemapurisa, chine masoja, chine mahuman rights commission, president's office, chine civil society, chine vemachechi. Nyaya iyi iri kuitwa nekuda kwekuti vakamboona mhirizhonga muna 2007-2008 pakatofiwa chaizvo zvisingaiti. Saka nesarudzo iyoyi hapana munhu wese anga ari kuudaidzira kuti tinoda runyararo.
Tingaone here zvamuri kudzidza ikoko muchizokwanisawo kuzvidzidzisa vanhu kumusha panyaya idzodzidza yemhirizhonga?
Zvinodzidzika kana tikada kudzidza isusu senyika. Tinotenda kuti vatungamiri vemapato akasiyana siyana vakabuda pachena vachitaura kuti mhirizhonga, vatsigiri vedu musaite mhirizhonga, votai murunyararo. Kunyange rungamiriri anga aripo vaUhuru Kenyatta vakatobudawo vachi kana inini ndikakundwa ndakazvipira kugashira zvinenge zvabuda musarudzo. Tinoda matauriro akadero kuumba takatarisana ne2018.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chethe connection nasi tiri kutaura nevechidiki nekurwisana kuri kuitika mumapato ezvematongero enyika anosanganisira reZANU PF nere MDCT. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo dzaitwa mudare reparamende kana kuti vote of no confidence. Rimwe bato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party rinoparurwa muHarare, mutungamiri waro achiti achatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvevemaindastri chete senzira yekumutsidzira upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Praxidus Jeremiah na Chris Gande.
Soku isikati.